manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Mara zakare manera anati uri musi wechina kugumbi 23 2020 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa necoronavirus huchiri pamakumi maviri nevasere uye vakashaya nechirwere ichi vari vana. Varimi vofodya vogadzirira kutengesa fodya yavo rwendo runo vachiitengesa vakangwarira kusabatwa nechirwere checoronavirus.
Vanhu vakushaya vanhu vakaremara mari dzokubhadhara marenzi edzimba. Chirwere ichi chaunza kusagadzikana kwevanhu vakaremara voshaya mari yekutenga kana hupfu. Vemuzvitoro vakukwidza zuva nezuva zvokuti hazvichakwanisiki kunge zvichatengekeka.
Vakaremara vakawanda vanoti upenyu huri kuvaomera panguva iyo nyika yakavharwa nepamusana pechirwere checoronavirus. Indwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vabatwa necoronavirus huchiri pamakumi maviri nevasere uye vakashaya nechirwere ichi vari vana. Zimbabwe yaongorora vanhu zviuru zvina nemazana mapfumbamwe ane makumi mapfumbamwe. Godwin Manguja anotipa nyaya inotevera.
Bazi rezveutano rinoti kusvika nezuro Harare ndiyo ine vanhu vakawanda vabatwa necoronavirus ichiteverwa neBulawayo. MuHarare mune vanhu gumi nevaviri vabatwa nechirwere ichi uye muBulawayo mune vanhu gumi. KuMashonaland East kune vanhu vana kozoti matunhu eMatabeleland North neMashonaland West ane munhu mumwe akabatwa necoronavirus. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kubazi rezveutano kuti pane vanhu vangani vaongororwa nhasi uye kuti zvii zvabuda muongororo iyi. Bazi rezveutano rinozivisa zvinenge zvabuda muongororo dzayo manheru ega ega uye izvi zvinoitwa tabva pamhepo. Zvichakadai varimi vefodya nhasi vazivisa kuti vanofara chose nedanho ratorwa nehurumende rekutora basa ravo pamwe nekutengesa fodya sebasa rakakosha panguva ino nyika yakavharwa senzira yekudzivirira kupararira kwecoronavirus. Vachiti izvi zvichaita kuti vatengese fodya yavo pasina kune sana kana kuvhiringidzana nemapurisa kana vamwe vanochengetedza mutemo. Mukuru werimwe remasangano anomirira varimi vefodya munyika reZimbabwe Tobacco Association vaRodin Ambrose vaudza Studio 7 kuti vanotambira danho iri nemufaro. Vanoongorora nyaya dzehupfumi vakazvimirira vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti danho rehurumende rakanaka chose sezvo fodya yakakosha paupfumi hwenyika nekuti inounza mari yekunze.
Na industry isina kunzi essential service haikwanisi kunge ichishanda panguva inei. Saka zvinhu zvakakosha zvinobvumidza kuti pachitanga kutengeswa fodya zvinoita kuti nyika inge ichikwanisa kuwana mari yekunze kwenyika. Tinoziva kuti fodya zhinji inotengeserwa vanhu vekunze kwenyika, saka zvinoita kuti nyika inge ichikwanisa kuwana foreign currency.
VaAmbrose vaudza Studio 7 kuti nengo dzisangano ravo dzatogadzirira kutengesa fodya vachiti vangomirira chete kuti banga guru renyika rigadzirise nyaya yekuti vachabhadharwa sei. Misika yefodya yaifanira kuvhurwa svondo rino asi izvi zvakambomiswa kuitira kuti pagadziriswe nyaya yekuti varimi vachabhadharwa sei. Murimi wefodya kunyabhira pedyo neHarare amai Helen Shumba vaudza Studio 7 kuti vatogadzirira kutengesa fodya yavo.
Isu vari mwefojika taa redi. Tango mira ala diseti kutichi finalizer. Ya atidi kuzonetsa na jaya. Nge yote last year kutipa mabondi. Stakangeta promise kwa maa US. Toda otengsa fojika edu in US. Ino tengao.
Vakuchera vanotitaka kosha kuti hurumende ne Reserve Bank of Zimbabwe. Vabude pachena ne kukasika kutivarimi vanobhadharwa sei. Kuitira kuti misika yefojika ivurwe. Kuitira kuti nyika iwane mari yekunzene kukasika.
Zvinoita kuti nyika inonoke ku wana mari yekunze nekuti zvazvinoita ndezvekuti kana varimi vasingazivi kuti vachawana mari vanenge vasingakwanisi kutengesa zvirimwa zvavo. Saka zvakakosha kuti hurumende izivise kuti varimi vachabhadharwa sei zvikuru sei kuti vachange vachiwana zvikamu makumi mangani kubva muzana ari ma US dollars nekuti ndopanowanza kunge pane nyaya.
Gore rapfuura pakamboita mutauro pakavhurwa misika yefoja. Varimi vachiramba kutengesa foja yavo mushure mokunge hurumende yaputsa chibvumirano chayainge yaita nevarimi chekuti vaizobhadharwa nemadhora ekuAmerica. Mukuru wekambani yehurumende inoona nezvekutengeswa kwefoja munyika yeTobacco Industries Marketing Board Dr. Andrew Matibiri vaudza Studio 7 kuti RBZ inotarisirwa kuita musangano nevarimi mangwana kuitira kuti vabude nechisungo chekuti varimi vachabhadharwa sei misika isati yavhurwa. VaMatibiri vaudza Studio 7 kuti mangwana chaiwo vari kutanga zvidzidzo zvekudzidzisa varimi zvavanotarisirwa kuita pakuendesa foja kumisika nekuita pamusika kudzivirira kupararira kwecoronavirus. Zvimwe zvezvinhu izvi ndezvekuti motokari dzinotakura foja kuendesa kumisika dzinobvumidzwa vanhu vaviri chete uye kuti vana vane makore ari pasi pegumi nematanhatu havabvumidzwe pamusika yefoja. Gore rino panenge pasina mabhanga pamusika yefoja uye varimi vese vacha enda kumisika vachange vachiongororwa nekuitwa zvese zvinotarisirwa nebazi rezveutano ne World Health Organization kudzivirira kupararira kwecoronavirus. TIMB iri kukurudzira vanotenga foja kuti vatenge foja munzvimbo dzakasiyana siyana munyika senzira yekuderedza uwandu hwevarimi vanouya kuHarare kuzotengesa foja yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Rimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Commercial Farmers Union rinoti mitengo mitsva yezvirimwa yemwaka uno yakaziviswa nehurumende svondo rino yakanaka chose, asi dambudziko rinozosangana nemurimi nderekuti mari iyi inomedzwa nekushaya simba kunozoitika mumari iyi panozosvika nguva yekuti varimi vange vachirima mwaka unouya. Hurumende yakazivisa nechipiri kuti mwaka uno Grain Marketing Board kana kuti GMB ichange ichitenga chibage nemadhora zviuru gumi nezviviri nemazana matatu nemakumi maviri nemapfumbamwe patani, kuchitiwo mbeu diki dzichitengwa nemadhora zviuru gumi nezviviri nemazana masere nemakumi matanhatu nemashanu patani. Soya beans ndidzo dzinenge dzichitengwa nemadhora zviuru gumi nezvinomwe nemazana maviri negumi nerimwe patani. Mutevedzeri wemutungamiri weZimbabwe Commercial Farmers Union, amai mai wePGT, vanoti panofanirwa kutorwa matano anochengetedza murimi kuti agozokwanisa zvakare kurima mwaka unotevera, sezvo vanotengesa zvikwanisiro vachitara mitengo yavo nemari yekunze. Ngatinzwei vachitsanangura.
Mutengo wechibage we12,329, mbeu diki we12,865. Nesoya pin 17,211. Takautambira musi wakataurwa nehurumende. Kupfuura kana masvondo maviri, mari iyoyo inenge isaiti zvachose nenyaya yeinflation.
Saka imi sesangano muri kukurudzira nhengo dzenyu kuti dzidi dzoramba here kutambira kana dzotambira mari idzi?
Mari iyi kufunga kwangu ndiko kuti dai yanga yataurwa mari iyi vachishandisa ma US dollars. Nenyaya yekuti lesei ndikanzi nini tani yangu ndiri kubhadharwa $260 inongoramba inongova same price kusvika season yapera. Ndisindatauri zvangu kuti ndinenge ndichibhadharwa ari ma US dollars, asi musi wavanenge vakundibhadhara vanozongotarisawo rate inenge iripo musiwo sezvavanoita kufoja. Vondibhadhara inini $260 iyoyo equivalent nebank rate nenge iriko musiwo.
Panotarwa mitengo iyi amai jiti, imi sevarimi hamugarwawo nemi pasi here muchinzwikwawo mativi enyu nehurumende isati yatara mutengo?
kukonsultwa apa ndo panenge pane dambudziko nokuti unozongonzwa zvinhu zvakutobuda kunzi mutengo yechakati watova mari yakati saka atizivi kuti dai zvichibvira hurumende ichimboti konsultawo kunyanya isusu vanomirira varimi isusu nokuti tinenge tichigara nevarimi tichiona nematambudziko avanenge vainawo tinenge tichionawo nekukwira kune kuchiita mitengo yezvinhu saka zvinoitawo kuti at least kana tichinge takutaura mutengo tinenge tichitaura zvinhu zvatinenge tichinyatsoona panzvimbo
mitengo iyi inokanganisa zvakadii gadziriro yevarimi nokuti tinonzwa vazhinji varimi vachichema nguva yekurima iyi kuti mitengo inenge yakutengeswa naye zvikwanisiro vanenge vasaigone kunyange hazvo vakatengesa mbeu dzavo nemari dzakanaka
izvozvo chaizvo nokuti panokwidzwa mutengo wezvinhu chibage nezvimwe zvakadaro ipapo unobva waona kana kumasupamaketi chaiko zvinhu zvinobva zvakwidzwa zvakanyanya zvekuti kuti uende unotenga zvinhu izvozvo uye mainputs unenge wakutotambudzika hauchatikwanisi kuti utenge zvinhu zvinoenderana nenzvimbo yaunenge uchida kuti urime mwaka unotevera zvekare ivo vemacompanies vanopega mari dzavo vachishandisa maus dollars
ava vanga vari mutevedzeri wemutungamiri wezimbabwe commercial farmers union amai mai wepgt vari parunhare kumacheke nestudio 7 yakazivisa kuti yave kutora zvipatara zvekanzuru yeHarare zvinorapa zvirwere zvekutapuriranwa zveWilkins Hospital neBeatrice Infectious Diseases Hospital kuitira kurwisa chirwere checoronavirus. Kanzuru inoti haisati yapiwa mari inosvika mamiriyoni masere ayakavimbiswa. Meya weguta raHarare vaHebert Gomba vakatonokumbira muzinda weChina muZimbabwe kuti vabatsire kuita basa rekugadzirisa zvivakwa rinova basa rakapera. Makambani nevamwe vanhu vari kubatsirawo nezvimwe zvinhu zvakasiyana siyana kuti zvipatara izvi zvishande zvakanaka sezvinotarisirwa nebazi reUnited Nations rinoona nezveutano reWorld Health Organization kana kuti WHO iro rinokurudzira kuti pave nezvipatara zvakakwana zvekurapa vane coronavirus. Izvi zvinoitwa kuti hurumende inge ichibatsirika nekunge ichitapudza matambudziko evanhu vanenge vachida kurapwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7, Abata Gweta, runombomirira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, riri nhengo yeZANU PF, vatinomuda Ishe Chinyoka, uye mutevedzeri wemunyori wezvematunhu muMDC vaClifford Hlachiwayo. Totanga kunzwa kubva kuna vaHlachiwayo.
Dambudziko ratinaro guru nderekuti ZANU PF inotungamirira hurumende. Hurumende ine zvipatara zvayo. Zvipatara zvayo yatadza kuzvi tari zvifambe zvakanaka. Tinozviziva vana Parire Nyatwa, vana Mpilo, zvakawanda zvipatara zvehurumende anonzi nechirungu madeath traps, ama death beds, zvekuti kuendesa munhu kuchipatara ikoko zvinototyisa. Saka izvezvi unowu tine dambudziko recorona iri. Kana ivo vatadza kufambisa zvakanaka basa muzvipatara mavo, vaakutora zvimwe zvipatara kubva kumakanzura. Zvinoratidza kuti vaakuda kuti vanhu vakawanda vafire muzvipatara zvavanenge vachirana ivo nekuti vane track record yekutadza kurana zvakanaka nyaya dzezveutano idzi.
Vachinyoka, munoti kudii nemashoko aya?
Mashoko awa anohwisa urombo nekuti tine vanhu vari kukonewa kuhwisisa kuti basa ravo chinangwa chavo chaizvoizvo munyika muno ndechei. Vanofungidzira kuti basa ravo nderekungopikisa zvose zvataugwa nehurumende. Chigwere chekorona ichi chashakadza nyika yose. Pasi rose hakuna nyika pachisiri, pachiri kuuraya vanhu. Ende nyika dzose dzakazama zvinhu zvakawanda zvinoda kuti zviitiwe kuti tizame kudzivirira vanhu. Rombo rakanaka ratakaita nderekuti pachakahosvika kuno kune dzimwe nyika changa chapfuura vanhu vavona kuti zvinoitiwa ndezvipi, zvinobetsera ndezvipi. Iko zvino tine ino lockdown yakavonekwa kune dzimwe nzvimbo chisati chasvika kuno kuti inoita sei inobetsera kuti chigwere ichi chisanyanya kumanya kushakadza population.
izvi zviri kuitwa nehurumende izvi zvokuti ma medical facilities ose ave coordinated, ave anotungamirirwa kubva panzvimbo imwe achigovana zvinhu zviripo zvokubetsera vanhu zvichibva panzvimbo imwe hazvina kutanga muzimbabwe. Mukati menyika dzinoi ndimo mune zvikamwa democracy chaizvo izvo, kuNew York, kuNew Jersey, kuAmerica uko magavhuna eko umunoi mafi wokuNew Jersey unoikomo uko wekuNew York vakatotsuudza izvi zviri kutaurwa nenyika izvi. Vakaenda mumabhizinesi, mafamasi, mamedical supplies company vachinotora inonzi commandeering, kunotora zvinhu zviriko ikoko kuti zvishandisiwe zvichizikama kuti munhu wose uri kuzviwana. Musi unounoi pakafa munhu kuchii hapana ventilator, kuchii hapana socket. Vakamanya vakomana vemubhisi vachiti hei hurumende haina kugadzirira, hei yanga isina kumirira, hei yadini. Iko zvino China yavuya yagadzira, China iya yavuya yagadzira hospital. Vava kuti kai ihospital yedu maakuda kuita gate trap. Vanhu ava vaziye basa ravo.
Pindai tinzwe vatya chaiva tiri kunzwa mune chidokwadokwa chekutaura.
Ya vachinyoka vari kutaura zvinhu zvinopesana nezviri paground. Vachinyoka kutaura nyaya yakanaka yecoordination, havasi kutaura nyaya yekutorwa. Coordination yagara nyaya yezveutano yakafanana nezvedzidzo. Zvinocoordinatwa from the ministry zvichifamba zvichienda, asi hazvirevi kuti ministry inenge yatora zvikoro zvekanzuru kana inenge yatora zvipatara zvekanzuru. Apa tiri kutaura kuti hurumende yaakutora, kwete coordination. Coordination yagara iripo, nyaya dzeutano
yaiinocoordinatwa
kubva panzvimbo imwe chete. Asi zvatiri kuona isusu ndezvekuti ZANU PF ibato rajaira kuita chimbimbi ndoga risikade kushanda nevamwe vanhu zvakanaka. Munoona zviri kutaurwa zvepawilkins, vakuru vakuru veguta reHarare vana meya vamadirectors ndo vakamiramira vakatsvaga rubatsiro kubva kuembasi kuChina kuti zvivakwa zvepawilkins zvisimudzirwe. Zvivakwa izvi zvakatotanga pane kanguva korona yakazosvika, zvivakwa izvi zvaakutogadziriswa kuburikidza nehomwe yakabva kuChina embassy.
Vachinyoka.
I think pane dambudziko rokusahwisisa kuti chinonzi commandeering, because kunyika dzandataura izvi ndataura kuti vari kuita commandeering ma supplies. It means vari kutora, it doesn't mean vari kucoordinate. Zvinhu zvakutopinda kufamasi kuti aya maventilators ataakuata mukambani yogadzira maventilator kuti izvi zvito zvida izvi chakugadharai pachiko zvinotipei.
Vanga vari gweta rinombomirira mutungamiri wenyika ava Emmerson Munangagwa riri nhengo yezanu PF vachinomuda ichechinyoka. Manzwawo zvakare kubva kuna vaClifford Sachiwayo vanova mutevedzeri wemunyori wezvekutongwa kwematunhu muMDC. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare muhurukuro yanga ichikokerwa naBlessings Zulu Studio 7. Vakaremara vakawanda munyika vanoti havasi kufara nekuwedzerwa kwakaitwa nehurumende nguva yekuti vanhu varambe vari mudzimba dzavo senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavhairasi, izvo chauraya vanhu vakawanda pasi rose pamwe nekuparadza upfumi hwenyika dzakawanda. Safari Njema anotiudza kuti sei vanhu ava vasiri kufara.
Kunyangwe hazvo vakawanda vevanhu vakaremara vachitsigira danho rakaitwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Munangagwa rekuwedzera nguva yekuti vanhu vagare mudzimba dzavo senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavhairasi. Kugara vanhu vakazvivharira mudzimba uku kuri kuita kuti vakaremara, avo vanorarama nenzira dzakasiyana-siyana, vatadze kuzviriritira. Mutungamiri wesangano reNational Council of Disabled Persons of Zimbabwe, Amai Farai Cherera, vanoti kumanikidzwa kuri kuitwa kuti vanhu vagare mudzimba dzavo kuri kusiya nhengo dzesangano ravo dziri parumana nzombe kuburikidza nekushaya cheuviri.
Vanhu vaakushaya vanhu vakaremara mari dzokubhadhara marensi edzimba. Chirwere ichi chaunza kusagadzikana kwevanhu vakaremara voshaya mari yekutenga kana hupfu. vemuzvitoro vakukwidza zuva nezuva zvokuti hazvichakwanisiki kunge zvichatengekeka nemunhu akaremara.
Amai Cherera vanoti kunyange hazvo paine rubatsiro rwuri kupiwa kuvanhu munguva ino, chokwadi chiripo ndechekuti vakaremara vazhinji havasi kuwana zvinhu zvekuzvidzivirira kuti vasabatwe nechirwere checoronavirus, sezvo paine zvipingaidzo zviri kupa kuti vatadze kuwana rubatsiro urwu.
Kune vanhu vakaremara masanitaiza asati asvika, kunyange nesu vakaremara vacho vari mumadhorobha tiri kungonzwa achitaurwa. Taikumbirisa zvikuru sei ivo vachanogovera masanitaiza vacho kuti pavanogovera vabvunzewo munharaunda dzavanenge vari kuti vakaremara varipi tivapewo masanitaiza.
Mumwe wevanhu vasiri kuwana rubatsiro vaGeorge Mangwiro vekuHeathcliff, avo vakaremara uye vachishandisa madondoro, vanotiwo mari dziri kupiwa vanotambura serubatsiro nehurumende kuitira kuti vanhu ava vabatsirike panguva ino hadzisi kusvika kune vakaremara vakawanda.
Kuma200 uko atakapromiswawo nesocial welfare hatisati tamawana, end hatizivi takapinda here, takapinzwa here muchirongwa chacho, hatichomboziva kuti vari kupikawo sei vanhu vavo. Zvakatiomera kunyora tinongonyorwa muno here, tanzwa nekunyorwa asi chabuda wee pana.
Dambudziko riri kusangana navamangwiro idambudziko riri kusanganawo naamai Pauline Mupotaringwa vekuGlenview, avo vanoshandisa wheelchair pamwe nekupfeka mapampas.
Iye zvino vanhu vakatiwa vakanzwiya munyorese muvhure maakaunti, takaenda zvikanzi vanhu vakwana, tikadzoka tinongofambira mahara nguva yese, ende ndiro chokufambisa chacho chinotondinetsa. Mwari ngavapindire.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubazi rezvekugara kwakanaka kwevanhu kuti sei vakaremara ava vasiri kuwana rubatsiro kubva muhomwe yemari inoita ma600 emamiriyoni emadhora, iyo yakaparurwa nehurumende ichinzi ichashandiswa kwemwedzi mitatu mukubatsira vanhu vanoshaya. Vasidhi Chitsiwa, avo vanoshandisa wheelchair, vanoti vakaremara vakawanda vari kushaya pekubata nekuda kwemaomero akaita zvino munguva ino.
Munhu akaremara mabhinda uko mashoma, kunyanya kana usitori namari yacho yekuti utange kana kusimudzira kaprojects, ndangachitofunga kuti masecretarial services ndo anogona kuti atishandirewo semunhu asingakwanisi kushandisa nhengo dzake dzemwiri, but makambani acho nezvikoro zvakavhara.
Imwe nhengo yeTracy Nyakupinda Albino Foundation, vashingirai Nyakupinda, vanoti kunyange hazvo zvakaoma kudai, vakaremara vakawanda vari kuitawo mabhinda uko avanokwanisa kuitira kuti vararame.
Transport inenge isiri available. Tikutarisa hurema hwese humwe hunogona kukanganisa kunyange nemovement yevanhu, asi pane vamwewo vari kushingirira, unoona vachinohodha zvinhu zvavo pakuzotengesa prisa kanya kunyange nemamwe maauthorities, havasi kuzonyanya kuda kunetsana navo kuti muri kuitirei izvi, muri kuitirei, nokuti vanonzwisisawo kuti zvinhu zvazvagara zvakaoma, munhu anenge aine mhuri yake.
Kudzamara mari yerubatsiro iyi vaibata mumaoko avo, vakaremara vakaita savanyakupinda vamangwiro nevamwe vavo vacharamba vachitambura vasina rubatsiro rwavari kuwana panguva iyo hurumende iri kuzvirova dundundu ichiti iri kubatsira vose vanotambura munguva ino yelockdown. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.
Makatirira kuStudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930-6040 ne-15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutibata mangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 AM 4930-7270 ne-9885 kHz pashortwave.
Yashika nguye kuti timbonzwa zviri kuitika pa social media.
Pa
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngati kurugurei chatino kupakurirai pa Facebook page yedu ye VOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus.
Kwaziwai, ini ndinoitwa Simbiso Ranga, ndiri chiremba anoshanda kuno kunota Carolina ku USA. Ndiri kukurumidzira maZimbabweans kuti ngati garei muZimba panguwa inoi irikuitwa zve lockdown kuitira kuti chirwere cheCOVID-19 chisapararira muZimbabwe. Tose tinoziva kuti chirwere ichi hachina mushonga uye kuti chinopararira kana vanhu vakaramba vakatsvikiridzana mumabhazi, makombi, muZimba, pandufu, machechi. Ndosaka pasi rese vanhu vari kukurudzirwa kuti kusvika namba dzevanhu vabatwa nechirwere ichi dzaderera patinokwanisa kumaneja vanhu vachiita upenyu hwavo as usual. Munhu wese anokurudzirwa kuti ngaagare muZimba. Ndinoziva kuti zvinonetsa for maZimbabweans akawanda kuti tirambe tiri muZimba tisina chikafu, tisina mvura yekunwa, asi zviri nane kuti mucheme muri muZimba muchiti tibatsirei tiwane chikafu, tiwane mvura yakachena kuhurumende nevamwe vanokwanisa kubatsira pachinhambo chokubuda panze tichiinda kunana Mbare kumisika uku as if zvinhu zvakagadzikana. Nokuti chinoitika ndechekuti chirwere ichi chiri kukuvadza nekuuraya mazera ese, kunyanya vaya vanenge vane utano husina kunyatsa kusimba, vakwegura, vane HIV AIDS, vane zvinhu zvakaita sana asthma, diabetes kana high blood pressure, hypertension. Saka kugara muZimba kuchabatsira kuti kuspreada kwachaa chiri kuita kuya kudzikire, zvatinoti flattening the curve, kuitira kuti vashoma vanacho vasaramba vachichiparadzira nokuti chiri kupararira zvisingamboiti, kunyanya mumaguta makuru sana Harare, Bulawayo, mekuti vanhu vanogara vari vakawanda panzvimbo imwe chete kana kufamba vakawanda panzvimbo imwe chete. Saka ndiri kukurudzira, ndinoziva kuti zvinonetsa nokuti tinoda kuramba tichirarama, ngatitsvage nzira dzokuti tichitsvaga kurarama ikoko tigare muZimba.
Ini ndiri Marvelous Mhlanganyahuye, ndiri muWashington.
Table na 8 PM tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzecoronavirus. Vanhu vabatwa necoronavirus uchiri pamakumi maviri nevasere uye vakashaya nechirwere ichi vari vana. Varimi vefodya vogadzirira kutengesa fodya yavo rwendo runo vachiitengesa vakangwarira kusabatwa nechirwere checoronavirus. Vakaremara vakawanda vanoti upenyu huri kuvaomera panguva iyo nyika yakavharwa nepamusana pechirwere checoronavirus. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC.
Soko isika disenda baku VOA Ndebele.